Unhindered and Zandaka nyora mugoreria Vakazitenda ida Maria Hakuna noziya zirimberi kwako Kuburikidza nehupenyu hwako Zaunoda zirimu moyo Chingozi itira Mwari Chinu chino titorera kumashure senyika Tine mashoko ataka pika Ukafunga kuita chipenyu Unotarira pa wakatsika Pamwe pacho taka nono kera laifi Tichiti vanu vano zotichi Chero ukafunga sinu sirira yiti Chingozi itira Mwari Munu wano zika anwa pasi rose Regandi fambira nyaya techitami Andinga one kwendi chikwira komi Regandi tenge semombe Kutindi wane marie kutenga buchofa Vanu vanga funga kutindiri rofa Tino zipara zira puma Tichiti vanu vano zotichi Pamwe tino tenga zwati singare Nekuti moyo wati andinga sare Bajinji vano tarizira kundi onandina Chosaka andinga nyare Chinu chino titorera kumashure senyika Tine mashoko ataka pika Ukafunga kuita chipenyu Unotarira pa wakasika Pamwe pacho taka nono kera laifi Chichiti vanu vano zotichi Chero ukafunga sinu sirira yiti Chingozi itira Mwari Anzi ya mai zvamave hari Yopanzi rofa zvicha ita kufamba tesenda pota Nekutaridzika kwandave kuita Choko andi vanu vano zotichi Pamwe takasvika pakura sahama Hatina kukwanisa kubvuma ukama nekuda kwemasimba hatinawo Taiti vanu vano zotichi Hakuna noziya zviri mberi kwako Kuburikidza neupenyu hwako Zvaunoda zviri mumoyo Chingozi itira Mwari Chinu chino titorera kumashure senyika Tine mashoko ataka pika Ukafunga kuita chipenyu Unotarira pa wakatsika Pamwe pacho taka nono kera laifi Tichiti vanu vano zotichi Chero ukafunga sinu sirira yiti Chingozi itira Mwari Giri munu wano zika anwa pasi rose Regandi fambira nyaya techitami Andinga one kwendi chikwira komi Regandi tenge semombe Tindiwane marie kutenga buchofa Vanu vanga funga kutindiri rofa Tinozipara zira puma Tichiti vanu vano zotichi Pamwe tino tenga zvati singade Nekuti moyo wati andinga sare Vazhinji vano tarisira kundi onandina chosaka ndinga nyare